Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, nyamavhuvhu 1, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights yokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanopikisa vairi kuramba ichisunga. Asi hurumende inoti ine umbo wekuti pane vamwe vari kuronga kukanganisa musangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Veruzhinji munyika vari kugunununa kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights Amai Mary Lawler vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vanova munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reATUS nevamwewo vakasungwa nemapurisa nezuro. Amai Lola vakupa kurudziro iyi padande mutande ravo reTwitter. Mapurisa akasungawo vamwe vagari vekukariba mushure mekuratidzira murunyararo vachikurudzirawo kuti hurumende isunungure nhengo dzebato ravo reCCC dziri muhusungwa kubva musi wa16/10. Vaimbotungamirira bato reCCC vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mutande ravo reX vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu uku pamberi pemusangano weSADC uyo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati hurumende ine umbowo hwekuti pane vamwe vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC vakatiwo vanhu ava vachasungwa pamwe nevavati vari kuvapa mari yekuratidzira. Mukuziya nezvekusungwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata vachamisa.
Ndiwano zimashura chine manezi achifambisi kuti mavara acho aonekwe. Asika ndio maitiro ebindingwe. Kana richikwewa vamwe roda kuti hande paruware, kana rokwewa ronzi ati paloni panotapira kana pane kapeti. Aiwaka ngatinzwisisei kuti nyika ine matambudziko makuru. Vanhu havangaroerwi musaga, vanhu havangangoiswi kuiswa kuita kafira mberi kana kuiswa musingwi senyoka yaurawa.
Munorevei apa vachamisa?
Vanhu vane kodzero dzokuratidzira, vanhu vane kodzero dzokuratidza zvavasiri kufara, nekuti semazira munoita vaZulu chinonzi hurumende vanhu, hurumende nyika vanhu, mambo vanhu, mutungamiriri vanhu. Asi kana mutungamiriri akubudisa tsvimbo makano nezvamboko nemboma naTS Moko nemotokari dzamunoona dziya chidzingira vanhu kunyaya mavhenga nevamwe vese vanotsvaga kuraramawo zviri pachena nokuda kwokuti kuri kunzi kwauya SADC, mutungamiriri iye anenge abhinya, unenge amuka chibhengenene kuti atishura. Izvozvo zvinhu zvakashata zvikuru kana ari mutungamiriri anenge ari mutungamiriri webanga. Zvino dambudziko rataita nderokuti tina baba mba vari kuti votora upu hwevana kuti vaende kunotengesa kuti vatenge mhasa yemuenzi. Muenzi ari kuuya kwemusi umwe chete achidzokera kumba kwake. Ko vana vachararama nei zvamatengesa hupfu?
Totarisawo vaichamisa zviri kutaurwa nehurumende kuti totarisawo zvairi kutaura hurumende kuti iri kuti pane vamwe vanhu varikuda kuvhiringidza musangano wesadhaku ine kudaro ndosaka vanhu vari kusungwa.
Chakatovhiringidza musangano wesadhaku ndivo iyo baba vari pa mukoma wangu wesikasi ndiye akavhiringidza nyika nekuti maitiro akaita sarudzo handiwo kana iyo sadhaku yacho inoziva kuti handiwo kana ehi inoziva kuti handiwo vese vatungamiri venyika vari kuuya inyadzi nekusvoda kungoti vanosvoda nezvikanganwa hama havo asi vese vanozviziva nokuona kuti munyika munomu chakaitwa hachisi chinhu chinotarisika kungoti havagondi kuti vazoshayikwa pagungano rakaita sero asi munhu wese anozviziva naivo vacho varimo vezanupiefu vanoziva kuti zveshuwa hama yavo iyi haina utungamiri hwakabva muvanhu.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura pari parunare muHarare. Veruzhinji munyika vari kugunun'una kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Asi hurumende yazivisa nhasi kuti zvikopokopo izvi zvichatanga kushanda mwedzi uno. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakatenga zvikopokopo izvi nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora asi veruzhinji havasi kuona zviri kuitwa nezvikopokopo izvi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti hurumende inofanira kutenga zvinhu zvinobatsira kana kusimudzira veruzhinji. Vati havasati vaona zvikopokopo izvi zvichishanda basa razvakanzi zvichaita sekutakura varwere, kushandiswa nemapurisa pamwe nekubatsira panguva dzema tambudziko wakaita semafashamu.
Kureva kuti zvikopokopo zvakangogara hazvizi kushanda nezvatakange tataurirwa kuti ndo zvazvitange zvichibatsira nazvo vanhu. Saka izvozvo zvinodzoka zvotambudza mukati mevanhu maringe nemapriorities anenge aripo achiitwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanotambura kuenda kuzvipatara vaita tsaona mumigwagwa asi zvikopokopo izvi zvisiri kuita basa razvakatengerwa.
Ziponzo vanodzityaira vacho vari kudhobhodzidziswa basa kuti dzinotyairwa sei nezvimwe zvakadaro asi tinotoona kuti itsanangudzo dzisina musoro wese. Zimbabwe ine vachairi vemahelikopta vakawandisa. Pana chinoshamisira nemahelikopta akatengwa kuRussia.
Asi vachitaura muHarare nhasi, gurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Douglas Mumbeshora vati zvikopokopo izvi zvatanga kushanda vachiti zvakatora nguva kuti zvishande sezvo vachairi vendege idzi nevarapi vange vari kudzidziswa kushandisa ndege idzi.
Tiri kuda kutanga nemaviri patiri kuita SADC Summit tinenge taane maviri ari kushanda. Tozoisa mamwe maviri kuBulawayo.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vachange vachibatsirwa nezvikopokopo izvi pachena. Vachitaura pamusoro pezvikopokopo izvi mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasilnikov vati nyika yavo ine ushamwari hwakadzama uye iri kubatsira Zimbabwe kuti ishandise maambulensi emuchadenga kana kuti Zimbabwe National Air Ambulance Services. Vati kana chirongwa ichi chikabudirira muZimbabwe chichatangwawo mune dzimwe nyika dzemuSADC. Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda ichida kuratidza vekunze kuti yakarongeka asi iyo isina. Vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kushandisa zvikopokopo izvi nekuti zvinoda mari yakawanda.
Indege zvayo nemakosi ari entailed nokumaintaina ndege idzodzo inini handione zviri zvakakodzera especially at a time when Zimbabwe needs to think seriously about an economic turnaround strategy inoreduce a debt burden and ichallocate more money into the pockets of the consumer or creating more jobs.
Gore rapfuura hurumende yakabatana nehurumende yeRussia yakatenga zvikopokopo kubva kukambani yekuRussia yeRostec muchiwande pasina kuitwa tender izvo zvakatsoropodzwa neveruzhinji. Zvikopokopo gumi nezvisere zvatove munyika. Zimbabwe inonzi yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri uye zvikopokopo zvese izvi izvi zvinotarisirwa kunge zvave munyika gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vanoti vari kufara zvikuru kuva muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica gore rega rega chichikokerwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMuzenda kuti tinzwe zvizere.
Inoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ngati kubva zvatashanda tatibatei nemadonors akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ngati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018 pay for small grants, then izvozvo tiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza ndaramo yevechidiki.
Mungati imi chirongwa ichi cheyadi chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita makabatana nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Ndingatichakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza mamwe maprograms ari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprise yakakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabusiness avo iwo avanenge vachiita, then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvo zvokuti isusu tinokwanisa kunoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding, but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzo dzokuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira foto.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore esuch, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidza mamwe mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi api mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ya ndinoti kubva patinenge tava kuenda iko zvino tinenge tava kuonawo zvitsva zvatakadzidza kuti tizame kuti basa rachoni ringe richiita nyore kushandira.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mapazi ehurumende pamwe nesangano nemasangano akazvimirira oga anosanganisira reMercy Corps akaita musangano kwaMutare nemusi wechitatu achizeya dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya nevechidiki munyika. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakaitirwa mumusha unogara veruzhinji wesakubva, uye musangano uyu wakapindwa nevana vezvikoro zvemuguta reMutare zvinopfuura gumi. Mumwe vevapa humbowo pamusoro pekuipa kwakaita kutora zvinodhaka ndiva Wellington Musodza.
Madrugs kwatora takatora ari mashoma, but isemgozotora akawanda. Pana takatora madrugs ndatanga pana Musa ndipo ndatanga kukomita macrime ndatakazvipera Musa doko mashoplifting chirotoma Musa doko but vanhu vakazora madrugs ari so hard ndipo pana pana Musa dziri so chi dzakakura dzinotuma Musa dzinopara nema high risk manotorious ndozotanga kupara ndamanazvona kuti hakuna kwandira neupenyu hakuna bosipesi pana tora madrugs ndikapara Musa naenda kujeri.
Mumwe mugari wemaMutare vaLuku Kadepete vakaudza Studio 7 kuti vari kukungura kutanga kwavakaita kunwa uye kuputa zvinodhaka sezvo zvakavakanganisa basa ravo rangira kanaka uye kuparadza mhuri yavo.
Madrugs inini handainyanya kushandisa asi mutoriro kuka pamusoro peguka inini ndakandiriwe fodya zvimbwa mbanje all sorts of, but in the main one was
Mastrong Alcohol Nanaguk.
A James Matsuri, au anoshanda nesangano re Youth Alive Mamtari, vakayambira vana vechikoro vange vari pachiitiko ichi, nevamwe vose vechidiki kuti vasazvikanganisire remangwana ravo nekutora zvinodhaka.
Drugs are not good for you at all. Nekuti pemedziro yacho yava addicted.
Mumwe mushandi wemubazi rezveutano vaFilipi Makorombindo vakati zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, guka, mutoriro, bronclay kana kuti brongo, crystal meth nemafuta anoshandiswa pakutsvukisa ganda.
Kanselin ani nemapsychologist kune vane matambudziko anoda kutaurwa nezvavo kusati wapinda mune zvudi zvinodhaka handizi hatisi kuda kuzonyumura vanhu handizi kuda kuti tibatsire vanhu vasati vapinda mune zvinodhaka.
Vakati pachipatara cheVictoria Chitepo pari kufiwa nevanhu vaviri zuva rega rega, chikonzero chakarerekera mukushandisa zvinodhaka. Mutikitivha vasemutogara vakati mapurisa ari kuita nepaanogona napo kuvhara mikoto yose inotengeswa zvinodhaka zviri kunze kwemutemo. Mumwe mwanasikana wechikoro akataura neStudio 7 Makanaka Stole anoti akadzidza zvakawanda pamusangano uyu.
Asitadzidza kuti madrug nokwadza upenyu hwemunhu, future yake needucation. Nekuti vanhu vakatanga kuita zvemadrug, future yavo nelifespan yavo inokwanisa kuita doko kudarika zvainoexpectwa kuita. Uye madrugs anovhiringidza urongwa hwemunhu kuti instead yekuti aite zvinhu zvakanaka, munhu anokwanisa kuva violent.
Muzvare Otilia Makwarimba, avo vanoshanda nesangano reMercy Corps, vakati donzo regungano ravakaita raive rekupa dzidziso kune vechidiki muzvikoro kuti vanzwisise njodzi yekutora zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Ko pachitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America paRadio, Facebook nepaweb page inoti www.voashona.com.
Vakuru vanoti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvave kuitika munyika apo vanopikisa hurumende vave kumbunyikidzirwa kodzero dzavo pamberi pemusangano wakakosha weSADC. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nevamwe vakuru muhurumende nemuZANU PF pasina kupa umbo wakati tsvikiti, vari kuti pane vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane Invest of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore. Atanga nekubvunza vaGore kuti vanoti kudii nekunyunyuta kuri kuita vamwe vana veZimbabwe.
Inotinoti havana chavanoziva vanavo. Havasi kuziva nechakabva nyika nekairi kuenda. Kune zvazviri bani sezvazvanga zviri kare. Nyika yedu yezvinezvi tiri kufara nemutungamiri zvinga naEmmerson Mnangagwa president wedu.
Mazwa zvataurwa navaGore izvo vaMukonza.
Hongu achinzwa asi ndinoda kuti nditi tikatarisa kusungwa kwavatimba nevamwe vavo nekuzvika kwatanzwa nhasi hazviratidzi chimiro chakanaka pamusoro pekubatwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tine vanyarikani vari kuuya vatungamiri venyika dzemusadhek vanoti kutii nenyaya dzakawanda wanda idzi. uyeje chikuona kutamikika kuwedzera chekusungwa nekakushungurudzwa chere vanenge vachioneka sekuti vanopikisa hurumende kana kuti masangano anenge akazvimirira yatingati muchirungu civil society. Saka izvozvo hurumende ngatingwarire vaenzi vari munzira kudai kuti haiwedzere kusvibisa zita rayo pamberi pevaenzi.
Vagore, hanzi hurumende haifanira kunge ichisvibisa zita rayo pamberi pevaenzi. Munoti
kana zvatakakura isisi nana baba vedu takanga tichivatwaradzi pamberi pevabereki kana pakwayavaenzi kana iri nhumbe kana pari chii taite teerera vabereki vedu zvavanotaura. Kune nhumbu dzevanhu dziri kuberekwa iye zvino inyaya yemuteriro. Kune vana vakuru chavo vanotiita muteriro vatiri kuteerera zviri kutaurwa. Isi chatiri kuda kugara zvakanaka munyika medu yezimbabwe tichina mhereberi. Kune vari kutsvaga umhereberi vanoita utungamiri usina basa. Chatinoziva izvi nezvakanaka zvatiri kuitirwa zvekuti tigare zvakanaka tinorara hope dzakanaka tinoswera zvakanaka zvemheremhere zvavari kutaura titongonzwa inova tikutaurawo vachiti hatina chatiri kuona.
Profesa Mukonza, vana voregedzwa here vachiswaradza sezvatsanangurwa navagore izvi nekuti pane vaenzi vana voregedzwa vachiita zvavanoda?
Kwete handizvo zvandiri kureva vakandeni asi ndiri kuti kana nematatu anopikisa vaakusungirwa nyaya dzisina tsarukano zvinosiya chimiro chenyika chisina kumira zvakanaka. Ngatirangarirei kuti Zimbabwe inotongwa nemutemo. Zimbabwe inotambira utongo hwejechetere. Utongo hwejechetere chimwe chinoratidza kuti huripo inyaya yekuti panenge paine mazvi kana kuti panenge paine vaya vanenge vachipikisa vasingashungurudzirwe kuti vapikisire hazvikuti zvakanaka vafambe mhiri.
Vagore, tinoona kuti vazhinji vari kuchema vachiti vari kungosungwa ndevemapata anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu asi vezanupf vari kusiyiwa vachiita madiro ajojina. Munoti
anopikisa ka hasarire zvakanaka zvinoitwa nemunhu anenge achipikisa saka haana zvaangamboitwa anoda kuramba achingopikisa nekuti haana chaari kuziva ari kufunga kuti iye ndianogona. Isi chinodiwa munyika runyararo rwatinarwo nemadhevelopmendi ari kuitwa nemutungamiri wenyika handizivi kuti ivo vari kupikisa vacho vari kuzvipikisa vada kuti zviitwe sei chavakagona chavakabhedha nechipi chatakaona mwezisi.
Profesa Mukonza, pane vari kubvunzawo kuti ivo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanozongoda kuita ruzha kana kwaa kuitwa misangano yakaita saiyoyi mikuru ine pano yavaenzi avo, sei vanga vasingazviiti nguva yesei vachigadzirisana vega sevana vanyamunhu?
Chinoitika vakadeni ndechekuti vanopikisa nevamasangano ane akazvimirira vagara vaine nhunha dzavo. Saka kutarisa kubva kuna 2023 pane nyaya yesarudzo isina kuzenge yanyaso taurwa zvakanaka zvinogutsa mwana weshe wezimbabwe yakangosiwa yakadaro tisinawa dzinenge dzichishungurudza vanopikisa nevemasangano.
Vagore, hanzi hurumende iri kusarudza kuti munhu abuda mumba mani pakushandiswa kuri kuitwa mutemo. Pindurai chinzwa.
Izvi kunyei pazviri kutaurwa izvo vanhu ivava vari kungotaura kuti musi wa 16 August hasina anobuda mumba hasina bhazi rinofamba kuenda kusouth africa hasina zvakaita sei kuzotsvidzira zvakanaka zvida kuitwa mii hatizozviteerera kana zvikaita sei kana vanhu vatizitungamirira vacho kumadhevha havateereri zvakadaro.
Profesa Mukonza, zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko irori vanhu vachiwirirana pakugarisana?
Hurumende sezvo iriyo yatingati baba yenyika inoda kuti iratidze kuzvibata zvakanaka iratidze kuti kana paitika kusaurirana inoda kuti ibate nyaya dzayo nenzira isingasumudze mhepo vasingango sunge vanhu zvisina tsarukano.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kune nhengo yezanupf mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore vari parunhare kuGoromonzi kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remaDemocrats amai Kamala Harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro. VaTrump vari kuti amai Harris vanenge vasiri mutema chaiye, ukuwo amai Harris vachiti vaTrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate. Kwasara mazua aripasi pezana kutisarudzo iitwe, Scott Stenz we VOA anotipa nyaya inotevera yandino kuverengera imi. Va Trump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got zero votes. She's totally scripted, owned and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala haana kana munhu akamuvhotera anotozwa zvekuita nevari kumupa mari ava vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chai here sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Mbwese aizviti ndiwe kuIndia. Uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinovimba uchatenda kuti tiite gakava nekutika sezvinogara zvichitaurwa. Kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, huya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava muteedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitegwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia T. Stanley anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate
chekutanga kuti akwikwidze musarudzo zvinhu zvinotigundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia mumwe muvhoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya, chero munhu wavasarudza kuti akwikwidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remaDemocrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza. uye zvese zvavari kuita zvinobatsira maRepublican.
Kwasara mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa neBloomberg inoratidza kuti amai Harris navaTrump vane rutsigiro rwakangoda kufanana. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina Tabuka Ncube kunhau dzeIsindebele.